trendybeats.com.
A real love story, genuine story.
Share five star.
Direct to the world.
And the masiku love, masiku banduru, masiku love. And the masiku banduru, masiku love, masiku banduru, masiku love.
And the masiku ndingato yetirwa. Ndiri kumba ndichipedzirwa chaita ndimuremekedzenwa.
Ane mazirudo
mumucherechedze mai mumoyo ndiye wandarejista chaita ndimuremekedze.
Ane mazirudo, ane mazirudo, ane mazirudo, ane mazirudo, ane mazirudo, ane mazirudo.
Chamuda kusika pako kuma kwenguva. Ende anifenda msia, I'm sure.
Ane mazirudo.
Sekondo imira ya nisunga. Ende andinanguwa ya kupukunyuka. Muma wako makendi mama ndakano nyura.
Ane mazirudo.
She's just unbeatable. Compatible, incomparable.
Rudo.
Na rudo ruri angelic. Rudo runo tinga mati monika.
Rudo.
Uno tingura themoni. Nikatevera kwanoenda chinangwa.
Ane mazirudo
ndingatoyedzerwa. Ndiri kumba ndichipedzerwa chaita ndimuremekedzera.
Ane mazirudo
mumucherechedze mai mumoyo ndiye wandarejista chaita ndimuremekedzera.
More music on trendybeats.com.